Badiro yangu yesaru zore gorilu ilufamu chakanaka ndiri mzima iwe chibiki asino Maria Kawanda uye arukusubatira we edani nea manesha mwaru zumetu ofiso Martin Sainz mkati ume kampaini asino chini nukuona ukwanzu kito ni progress ili mkati ume kampaini zilufafa yetu ndukita na door-to-door campaign wakari nchibatiro wabari kutambu ziko umu community mangu wanenge watisiku batu wa usaka na haka wachimbu nikizuro uko zero zavo nichuono tufakwani soko ono access kumakweta mezo uja kango daro daro parisu ino ndukuro nga mutambo we fundraising we nabu uchangu wachito mafika mtera kutiti reise omari kutiti batire vana yuko harare children's home fataka tanga gore rino na ndaka mushegera pakampeni kuti pane mabhuku akawanda tibatsire iwo muti donetereo tigono kuendeswawo kuzvikoro nema orphanage takarisira hai zvinzwa mukune vana vasina mabhuku ekurava ekungereka nekuti malibrary edu chaiwo marare central hatisina mabhuku saka ndine zvinhu zvizhinji ndiri kuita mukati meharare central constituency randiri kuzova ndichipinda musarudzo mugore rino ndakatarisawo hangu nesupport nekuzikanwa kwandakuitwawo nekukurudzirwa kwandiri kuitwa nevagari vemuharare central ndiri kuona zvichifamba zvakanaka.
Saka pamunenge muchitaura navo vari kuti zvimwe zvichemo zvavo ndezvipi?
Zvichemo zviri mukati meguta reharare central chekutanga kunyanya inyaya yemvura. Mvura inonetsa mumaavenues. Vanotambudzika tikatsa kuti maavenues vanhu vanogara mumaflat yekuti hakuna mabhoho vanhu vanotitambudzika kuti vave vachiwanawo mvura. Iriyo nyaya yandakamboendawo zvakare nayo munandira kukwameya ndichinobvunzwa kuti zvoitwa sei ndikazonyorera zvakare kwaminister of local government ndichiti tingosangana navo kutiona kuti nyaya iyi yemvura yogadziriswa sei yatisina nhasi havasati vandipindura musvondo rino ratiri kupinda ndichaidzokera zvakare kunobvunza kuti tichange tichikwanisa kuti tizoonana navo rini kutiona kuti nyaya iyi inogadziriswa sei yemvura ndotinoona kuti city council yedu yemuharare neminister of local government vanoita kakukandidzirana nyaya yemvura kuti ari kuresva ndiani asi izvo chiri chinhu zvakaipa nekuti ini semugari wemuharare central handifani kushaya mvura. Mvura ikodzero yangu iri mukumbiro remutemo. Tinoona zvakare kuti dambudziko riri kuramba richiwanikwa nekuti mitemo yedu muno muzimbabwe haisati yanangiswa nekumbiro remutemo kuti kodzero dzevanhu dzigone kuita sei kunorespektwa dzichigadziriswa zvakanaka. Rimwe dambudziko zvakare riri muharare central inyaya yedrug and substance abuse yekuti vana vechidiki havasisina mabasa havana kwekusevenza havana chekuita saka vana vazhinji vari kuswera vakagara pasoma bridge vachimwa zvinodhaka vachimwa vana bronke ivavava nekubhema hanje. Chiriwo chimwe chinhu chatiri kutoshanda nacho kuti tionesana kuti tingavake sei anonzi madrug rehabilitation center achazokwanisa zvakare kusara vachinge varehabilitatewa vana ava tovatsvadzidzisa kuitawo maprojecti togona kuvatambidzawo homwe yekuti vagone kutanga kuzviriritira. Saka pane zvino chiri kutsvaga vanhu vekubatsidzirana navo kuti vagona kutifanda kuti tikwanise kuti projecti iyi ibudirire zvakare. Maproblems ekufamba chaiwo kune dzimwe nzvimbo nekuti hakusviki makombi saka zvichemo zvakawanda zviri muharare central ndizvo zvekuti vanhu vari kuenda kumabasa havasi kuhora vashandi vari kungunyikidzwa. Hatingazvipedze zvichemo zvacho kunyanyawo nechemari kuti vanhu vari kutambudzika vanopesa vanhu vakupedzisira vachitenga mari nezvo zvakangodaro daro.
Tichitarisawo takaona iro svondo rapera iri muchiita musangano nevamwe vepovhu vayava munoshanda sei navo?
Ndakangoendawo kunokurudzira vechidiki vavati vada kusimukawo kuti vagopindawo musarudzo regore rino sezvo ndiriwo umwe ari kumhanyawo mukati mesarudzo iri. Handisi umwe wepovhu asi kuti mune munin'ina wangu Vongai ari kumhanyawo musarudzo iyi kuhatfield nomuti munin'ina nokuti munhu akatanga kuya kwandiri achibvunzawo advhice achida kuoneswa kuti ozviitawo sei saka ndinomukurudzirawo apo nepapo paakanditosizvi ndawana vanhu vekubatana navo kuti tipinde musarudzo ndikati aiwa handichauya kuzokukurudzira saka ndosana ndaendawo kunokurudzira vandiri kuzivawo nevandakambobatawo navo chiri kuita activism yekushevedzera kuti vamugabe vachibve pachigaro muna 2016 vari mukati mepovho iyoyo ndikati unowo semunhu wechidiki zvakanakawo kutoenda kunokurudzirawo vechidiki varida kupinda musarudzo tsvagadzirise nharaunda yavo.